mapurisano na vanhu vanotevera mutemo wenyika ndoo basa ravo make sure kuti hapana anotyora mutemo so ndoo basa remapurisa saka mapurisa ari kuti kana wazofunga kuitawo zvako zvekutyora mutemo wega ivo havana option kunze kwekukusunga
asi panga paine imwe vhidhiyo iri kutenderawo vachombo vanhu vachirohwa nemapurisa vari muusungwa muri kuferefeta here nyaya tiri kunzwawo kuti kumwe kubulawayo kune mwana akafa netiegasi iri kunzi yanga yakandwa mumba mambonzwawo here nezvenyaya
iyi